Pane zvinhu zvakataurwa navamonzora kuna vamunangagwa gore rapera. Vamunangagwa vane mhinduro yavakapa here uye vakati
chekutanga takataura zvinhu zvakawanda kuna vamunangagwa zvatakanga tichitarisira kuti izvinhu izvi patinenge takupinda munhaurirano kana kuti mudialogue tinenge tichitarisira kuti titaure nyaya dzelabour nesocial security, tinenge tichitaura nenyaya yenational peace and reconciliation, tinenge tichitaura nenyaya dzedevolution and local government, tinge tichitaura nenyaya dzemawar veterans nemawar collaborators, tinge tichitaura nenyaya dzeelectoral reform, tinge tichitaura nenyaya dzematraditional leaders kuti matraditional leaders havafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti masubjects avo kana kuti vanhu vavanotungamirira vange vari free kutusarudza vatungamiriri venyika kubva kuna kansela kusvika kuna president wavanoda vasingashishidzirwi. Izvi ndo zvinhu zvatakataura navamunangagwa gore rakapera.
Chii chakabuda mukutaura pamakaita nevatsigiri venyu munyika yose pamusoro pegwara rebato renyu uye mashanduro aro nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF?
Takatenderera nyika yese tichinzwa zvakataurwa nevatsigiri vedu tichida kubvunza kuti zvinotoita sei, nekuti patakanopabepa iri vamunangagwa vakazotipindura sekubvunza kwamaita kuti vakazopindurawo here. Hongu vakapindura, asi kupindura kwavakaita vakapindura vachitingi tinoita nhaurirano dzedu tiri muboka repollard. Asi kana muchida kunge muchida kurivandudza, munotenderwa nekubvumidzwa kunge muchivandudza muchiedzera zvamuda kuti zviedzerwe, nepamunofungidzira kuti pakashota nekuti hazviiti kuti vamwe ari kusika negotiation neuku imi muchiendawo neuku isichienda neuku vamwe vachienda nekudai. Saka takaenda kune vatsigiri vedu takatenderera mumaprovinces edu ese. Vatsigiri vedu vakaratidza chaizvo kufarira kuti ngai kunge kuine dialogue. Izvo zvinhu zvakasimbisa ripoti yakanyorwa nemas public opinion institute yekuti 73% yevanhu vekumamisha vari kutsigira dialogue, 68% yevanhu vemumadhorobha vari kutsigirawo dialogue. Asi dialogue iri zvauti tinyatsonzwisisana panapa vabereki ndeyekuti haisi dialogue yekuti tinogowana zvigaro, asi idialogue yemagariro neugaro hwevanhu mukati meZimbabwe. Inyaya yechikafu, inyaya yemabasa, inyaya yemigwagwa, inyaya yemagetsi, inyaya yekuwanikwa kwemari, inyaya yemaprizes nekudhura kuruta zvinhu. Sezvandambotaura paya paya nenyaya yemawar veterans, inyaya yemachief, ndo nyaya dzatau tinotaura. Tichida kutaura mapeople issues, nekuti kuti tigare pasi tichitaura tichigowana zvigaro handizvo zvakafomerwa MDC. MDC yakafomerwa kuti ichinje upenyu hwavanhu. Izvi zvinhu izvi ndo zvatakaenda nazvo kune vanhu, vanhu vakadzoka vakati chiendai munotaura izvozvo.
MDCT inotarisira kushanda nebato ravamunangagwa sei uye ndezvipi zvakaiswa neMDCT patafura yavamunangagwa?
Regai nditaure kuti tiri kutoshanda navamunangagwa nebato ravamunangagwa mupalamendi. Hatina kutanga kushanda nezanupf nhasi mupalamendi, takatanga kushanda nezanupf mupalamendi muna 2000 apa takapinda. Chamunofanira kuzvanda chekuti MDC iparty yegovernment, iparty yegovernment iri mulocal government, iri muparliament. Saka kushanda kwatiri kuita tiri kushanda kuvandudza mitemo nekuona kuti upenyu hwevanhu mukati menyika huri nani, zvinhu zviri kuchinja. But ndomunga mubvunzo wamabvunza imi muda kuti muzwe kuti patiri kuita nhaurirano tichashanda sei. Tichashanda tichishanda tichidaidzira vamwe vemapoka akawanda akasiyana siyana, nekuti tiri kuti munhu wese anofanira kunge ari involved munhaurirano idzi. Saka hatisi kuzoshanda navamunangagwa vega nebato ravo, asi tiri kushanda nemabato ese ari muZimbabwe nemapoka ese anosanganisira machurches, anosanganisira mayouth organizations, anosanganisira mawomen organizations, anosanganisira vese kana zverema nevamwe vakasiyana siyana, mapoka akasiyana siyana, kutarisira zvakare vamwe vatiri kutarisira kushanda navo madzishe. Hatiri kuramba chingotaura nenyaya yemadzishe nenyaya nemawar veterans. Saka kushanda kwatiri kuita apa, tiri kutarisira isusu kuti tichida kuita nhaurirano dzekuona kuti kwaita utongi hwejekerere, kwaita uyezve maelections ari free, ari fair, ari credible, asina anozopikisa mangwana, anozoti apa ndabirwa, apa handina kubirwa. Ndo matarisiro atiri kusaka kuzvisenza kudi kwatichaita navamunangagwa. Ndo zvatanga tichingoita makore esati akapfuura kubvira vatsvangirai vachiri vapenyu. Ndofunga makana takaenda kumanegotiations tikanegotiata, pakabuda amendment number 18, pakabuda amendment number 19, kwenguri kusenza nebato ravamunangagwa richiri ravamugabe varive vaitungamirira.
Nezuro china mutungamiri weMDCT vamonzora vakaita musangano navamunangagwa musangano uyu wakanga uri wei uye chii chakabudamo.
Ndovunga inge mguri nyaya yekuno pindura yekuno wadzotera tsamba yakabva ku National Council kuti National Council yedu yakabvuma kuti tipinde mpola jite na orane nao asi paine ma adjustments ne ma proposals atakaita ekukoka vamwe vanhu vakasiyana siyana uye zvine kutaura zvatikutaura izvo zvekuti ngatitaurei ma bread and butter issues hutongi hwejekerere hutongi hwevanhu hupfumi hwenyika titaure nezvemabasa taure nezvemigwagwa taure nezvakasiyana siyana kuti zvinhu izvi zviuye panofanira kunge paine hutongi hwejekerere nekuti mukataura kuti imimi Zimbabwe haina hurombo hwekuti haina maminerals ine hurombo hwekutadza kutungamirirwa bedzi ndo zviripo saka tiri kuti isu kana tichinge tabatana kudai zvetiri kutaura tese tiri patebho imwe chete kana mwena ari kunzouka anouya achiti vanhu ava vanenge vari kusenza vese zvakanaka saka tinochida kuti tida kuti tishande navo tichibvisa politics dzekurovana politics dzekutukana politics dzekuurayana politics dzekudhisapisana politics dzekusvibisana nekunyombana ndokushanda kwatira kuita navamunangagwa ndozvatakaisa patebho nezuro tichitaura navamunangagwa regai nditaurike kupedzisira ndichiti vanhu vari kuconcentrata too much nekuanalyza bodi kana kuti forum yepollard haisiriwo nyaya yatinongofanira kunge tichiconcentrata on ngaticoncentratei panyaya yedialogue kwete the bodi ida kunotaurana nayo nekuti zvichabudawo munhu ndo zvinofanira kunge zviri important nekuti musafanira nzengoni dzatarobva isu tasiyana nevakanga varimo nevakanga vasimo asi kupinda kwedu kwatiri kuita ndinodayira kuti kuchange kuchiedha value mune zvinhu zviri kutaraswa nevana vezimbabwe tichitsigira zvakare nemafigures akabudiswa nemass public opinion institute kuti 73% ne68% dzemiles dzemumaruwa nemumaguta dzinoda nhaurirano saka haisi nyaya yekuti kutaurana takamira pachikomo here tiri muhotera here takamira mumugwagwa here asi zvabuda patataurirana kuti zvinosenza here zvine musorero ndo zvatinofanira kuita concentrate on ndinotenda mukoma Joseph.